Varimi vefodya ava vari kuti chirimwa chavo chiri kutsva nekuti havasi kukwanisa kudiridza sezvinotarisirwa nekuti magetsi ave kuenda zvakanyanya zvichienzaniswa nenguva ino gore rapera. Vanoti zvikonzero zvinenge zvichipiwa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA zviri kuwandisa asi pasina zviri kuitwa kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi iri. Mumwe murimi wefodya wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vaBen Madanere vanoti vakarasikirwa nemahekitea anodarika makumi mana efodya nekutadza kudiridza zvichikonzerwa nekushayikwa kwemagetsi. Mumwe murimi wefodya wekumazoe mudunhu reMashonaland Central vatekshiwarariro vanoti gwenya rinounza magetsi papurazi ravo kana kuti transforma rakafa uye riri kutora nguva yakarebesa risati ragadzirwa uku fodya yavo ichifa nekushaya mvura. Varimi vefodya ava vanoti vari kusanganawo nedambudziko rekushaya mapombi anofambisa mvura yemadiridziro sekutaura kwemumwe murimi wekumarondera vatichafa chafanza. Mumwe mushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko mukambani yeZESA amai Nyara Inyanguo vanobvuma kuti pane kushomeka kwemagetsi munyika vachiti pari zvino vari kugaya magetsi anosvika mamegawatts churu chimwe chete nemazana maviri ane makumi mashanu kana kuti 1250 megawatts pazuva asi nyika ichida magetsi anosvika chiuru nemazana masere ane makumi matanhatu kana kuti 1860 megawatts pazuva.
Our economy at the moment requires about 1,860 megawatts. So you can see that we do have a shortfall that we are operating with.
Amai Nyanguo vanoti izvi zviri kukonzerwa nekusashanda kwemamwe magwenya emagetsi ari kuhange ayo ari kugadzirwa vachiti mwedzi uno uchapera dzimwe nzvimbo dzakawanda dzichishayikwa magetsi zvakanyanya. Vamwe varimi vanoti dambudziko rekushaya mvura yemadiridziro riri kuwedzerwa nekudzikira kwaita mvura mune mamwe madhamu avanoshandisa zvisinei nekuti hurumende iri kuti iri kuvaka madhamu akawanda munyika. Mukuru weZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA mudunhu reMashonaland West vapasi venyahura vanoti pane nzvimbo dzine madhamu asina mvura munzvimbo dzakaita seChegutu, Mondoro neSanyati.
But in our madam, I think I have a in particular, when I check you,
Gurukota redunhu reMashonaland West amai Marion Chombo vanoti zviri kusiririsa kurasikirwa kuri kuitwa varimi nefodya nekuda kwekushayikwa kwemagetsi.
Ndatarisa zvakaitika manje manje ndaanzinzwa maripoti kuti kwadr Zik handi vane 120 hectares yecrop vakaisa top vaisa top magetsi nobvaenda and ukaenda kumunda kwavo unochema.
Amai Chombo vanoti panofanirwa kuve nekuwirirana pakati pevarimi nevashandi veZESA panguva dzinoenda nekudzoka kwemagetsi.
So there was no good communication between Isima farmers neZESA kuvaite prioritize.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima Profesa Obed Jiri vanoti dambudziko remagetsi riri kukanganisa kurimwa kwezvirimwa zvinoda madiridziro zvakanyanya zvekuti zvinogona kuderedza gohwo revarimi. Apo varimi vefodya vari kuchema-chema nekushayikwa kwemagetsi nezvimwe zvemadiridziro, varimi vechibage nezvimwe zvirimwa zvidiki vanoti vacharima ndima diki sezvo mvura yemudenga yakanonoka kuturuka. Varimi vechibage vanoti vari kutya kurima ndima huru sezvo mvura yakanonoka kunaya. Vanoti zvine njodzi yekuti murimi anoshaya chaanokohwa kana mvura ikakurumidza kuenda sekutaura kwevanoongorora mamiriro ekunze kana kuti Meteorological Service Department. Asi vamwe vanoti kunaya kwemvura ndekwamwari nokudaro varimi vanofanirwa kurima chete voona zvinozoitika. Varimi vari kukurudzirwawo kuti vasangorima chibage chete asi kuti varimewo mbeu diki dzinokurumidza kuibva uye dzisingade mvura yakawanda zvakaita serukweza mapfunde nemhunga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.